Vaishtara pamusangano webato ravo pamusangano waitwa mutafara muHarare East Constituency nhasi amai mujuru vatikanzuro yeHarare yakundikana kuita basa migwagwa yaparara vanhu havana mvura uye hapana chinoratidza kuti vari kubhadhara mari yemvura kana mitero vati makanzuro ari muHarare East ndeve MDCT uye mumiriri wenzvimbo iyi muNational Assembly vaTerence Mukupe ndeve ZANU PF uye zviri kuitika muHarare East zvinoreva kuti utungamiriri mukanzuro nemuparamende huri kukundikana kuita basa nema zvo vativo vagari vemuHarare East ngavasiyane nemapato maviri aya musarudzo dzegore rino.
Tiri kuda kutaurira vanhu ava kuti musanyeperwe nana Chamisa ndivo varidzi vekanzuro, musanyeperwe nezano ina MP ndivo vangadai nokuti vese vanopiwa mari ivava yokunzi mari iyi ngaibatsire chii kumataunship ishoma zvayo, asi kangatione pausoma hwayo payabatsira vanhu.
Amai mujuru vatiwo chimwe chikonzero chekusavhotera mapato maviri aya inyaya yekuti mapato aya anoita zvemhirizhonga. Vati bato ravo harifariri mhirizhonga inoitwa nemamwe mapato, icho chinova chikonzero chinoita kuti veruzhinji vafanire kuvhotera bato ravo.
Saka izvi zvevhaivhensi ndozvimwe zvatinosema MDC, ndozvatinosema zvakare kunyange paine zvakawanda kuzanu PF mabatano
amai mujuru vakudzira vanhu kuti vavhotere madzimai pazvinzvimbo zvese musarudzo vachiti izvi ndizvo zvingasimudzire nyika. Vachakwikwidza vakamirira NPP musarudzo dzeNational Assembly muHarare East vaitai munyoro vati zvakakosha kuti vanhu vavhotere vanhu vanogara munzvimbo dzavanogara kwete vauyi.
Ini ndakazvipira kushandira Harare East constituency nekuti ndo mamu ndinogara, motikari yangu iri kufamazuva ese ndichidhiraivha, hama dzangu dziri munomu, handisati famba pangu hapana mvura for more than 10 years yekanzuro. Ende ndinotobatsirawo maneighbors nemvura yemugoo.
Vechidiki vebato reNPP vataura pamusangano wanhasi vati vakazvipira kuvhotera mai mujuru musarudzo vachiti havana chivimbo nevatungamiriri vemamwe mapato anopikisa. MuHarare East mune vanhu vakawanda vabuda pachena kuti vanga kumirira dunhu iri uye vanosanganisira mutungamiri wePDP Vatendai Biti, avo vashandirira MDC Alliance, vaobet kuti veMDCT pamwe nenhengo yeparamende iripo vaTerence Mukupe veZANU PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.